kazhinji mitambo yakadai tinoronga kana tasvika musama kuno the idea inenge iri kuti tiunganidzane takawanda maZimbabweans from all over the country muno vari muUK saka zvichida vanhu vanobvawo kunana Liverpool kunana Manchester kunana London Birmingham zvinotipawo mukana wokuti tisangane at the same time isuwo seteam Zimbabwe tinenge tichitarisawo vakomana vechidiki avo vanenge vachiratidzawo kuti vangangodaro vane chipo kana kuti vanotamba kudarika vamwe kana kuti tikavaenzasira vanokwanisa kuzosumudzirawo chinyika yedu Zimbabwe munyaya dzenhapfu idzi.
Munenge muine zvikwata zvakawanda zvakadii zvinenge zvichipinda makwikwa?
Kazhinji programu yedu tinowanzoironga tine urongwa hwokuti tinenge takanangana neZimbabwe Independence Trophy. Why tichiita Zimbabwe Independence Trophy? Ndo time yekuti tinenge takudi takupindawo musama kunoku. Saka we usually do it the first weekend after the 18th of April. Kana 18th April is the weekend. We then do it the first weekend after. Kazhinji kacho tinenge takatarisira kuma between 12 to 14 teams.
Gore rino tiri kuona kuti makaita mutambo uyu muna Nyamavhuvhu uno. Zvii zvakaita kuti munonoke kuita mutambo uyu kana muchiti munosimboita muna April?
Inyaya yedenhero repasi penyika dzose. Saka kana kuno uku kwacho takanga tisingakwanisi kuti tibvumirwe kuungana takati one day nenyaya yemacovid restrictions. I think tangove nemwedzi manje vakwanisa kuvhura kuti vanhu vakwanise kusangana nekutamba nhapfu.
Chii chakaita kuti mutange makwikwi enhabvu aya?
Kuti mitambo iyi tizoitanga takange taona kuti sevanhu vakanga vauya kunoku vazhinji vedu tainge tangouya takangodyarana dyarana bati pasina kubatana kwekuti tinobatana as a community, as a Zimbabwean community. By so doing takaona kuti zvinotibatsirawo zveende zvakuenderanawo nemati netechnology yapo. Mazuva atakazvitanga kwa kusina technology ripo yekuti kunoitwa magrupu ana WhatsApp and so forth. But vanhu vaitongosangana nenzira idzodzo yekuti vakanzwa kuti kune mutambo vanhu vouya todi tosangana paya ndopaunozokwanisa kuti ya pamutambo yakadaro unotozoona one or two friends vanhu vakapedzisa kuona kuZimbabwe utozoona kuti aha vari kuno. Saka it is the hope to us kuti tibatane as a community uyezve sevanhu venyika imwe chete.
Shoko ramungasiirawo vana veZimbabwe vari kunze zvikuru iko kuBritain vanogona kunge vasati vapindawo mukuungana kwamunoita.
Tinongoti seteam Zimbabwe tinokurudzira kuti vatizivise kwavari nekuti ngatishandei tese. Isinoti kuti isu tinohwina chiviro yedu ndeyekuti Zimbabwe yedu as a country kana yakutamba mumakwikwi Africa Cup of Nations kana Africa Cup kana World Cup vange vachitora vatambi venhabvu vanobva nyika dzose pasi rose. So that tinotora vanhu vanenge vachitambira mutambo vari pamusoro soro emaliga akatenderedza pasi rose.